Vana awa wanoti va Johannes Chongore vane makore 55, va Minas Mundonga vane makore 51, va Method Gwangwava vane makore 41 na Amai Tendai Mchisani vane makore 58 vakapedza mazuva maviri vari muchitokisi cheMasvingo Central Police Station. Mutongi wedare vafara Gitima vapa vana ava mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru 10 zvemadhora emunyika kuti vatongo vachibva kumba. Gweta ravo vamati mureri vati mutongi wedare ati vana ava vakasungwa pamusha paamai Mchisani vadzoke musi wa 9 mwedzi unouya.
Vakadana musangano vasina kuudza kana kuzivisa utumwa mapurisa kuti pachange pane musangano, vakasungirwa paimba paTendai Mchisani. Vakazotorwa vakauya navo kuMasvingo Law and Order, vakaendwa navo kudare pazuva ranhasi musi wa 23 May 2022.
Vana ava vari kuramba mhosva yavo yavari kupomerwa yekutyora mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA, vachiti vakanga vasingaiti musangano asi vakanga vashanyira mumwe wavo amai Mchisani vachitandara zvavo. Vebato reCC vanopomera mapurisa mhosva yekushungurudza nhengo dzavo apo vakatarisana netsamidzo dzegore rinouya vachiti vari kutumwa nebato reZANU-PF, asi mapurisa nevebato reZANU-PF vanoramba mashoko aya vachiti mapurisa haarerekere divi uye havatarisi kuti wabuda mumba mani. Ichakadaro nhengo yeCCC iri kumira musarudzo dzeby-election kwa21 kuMasvingo West musi wa 25 mwedzi unouya. VaOnias Mawarire vari kuchema-chema kuti bato reZANU-PF rochityidzira vatsigiri vavo kuti vasavavhoteri vachiti vanozonyimwa chikafu.
Vanhu veZANU itsika yavo kuti vanotora chikafu sokuti ndo tsika inovapa kuti vahwinise. Saka navo vanhu vazhinji vari munzvimbo vakatotyidzirwa kuti kana ukanga wasapota TCC hauzowani chikafu.
Nhengo yeCCC mudunhu reMasvingo vaJefferson Chitando vasvoropodza ZANU-PF vachiti magariro aya kushandisa mhirizhonga pamwe nemapurisa kana yatarisana nesarudzo sezvakaitika kuzaka pamwe nezviri kuitika kuward 21.
Kubva kare nakare kwana ZANU-PF yakutanga kuita zvekusunga yekuti inenge ichizva kuti maelections aapadhuze ava kugadzirira inyaya yekugadzirira violence.
Hatina kukwanisa kubata vari kukukiza vaMawarire vamumbire veZANU-PF kuzikinzwa divi ravo sezvo nhare yavo yanga isingapindi. Asi sadzigaro veZANU-PF Masvingo varobzeni mavhenyengo varamba mhosva dzavari kupomerwa achiti
nana dzaka kwamunoreva ndokunga izvo ndezve mapurisa ndaavinekomeni kuti dzinogara inongopuwa munhu wese dai yaugara vamunanga kwakatipatorotopa munhu wose hapana pakambotina pane patline. Ndikitanisaamen ndotokurudzira munhu wose nokuti ivindiito zvakauvhotie musangano wangu akandemunhuita kamvhote musangano aukuimaa zvichitoita zvakati ungokanuvhoetioe hatigoni kuti munhu anemwe kana kanisaaka winesuro ZANU-PF unongopa munhu wose.
Mumwe ari kukwidzawo musarudzo idzi ndimuzvare Sista Nhando avo vakazvimiririra. Chakadaro munyori mukuru wesangano reCCC kuManicaland vaGodwin Mbatsa avo vakasungwa nezuro pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order 8 kana kuti MOPA mushure mekupemerwa mhosva yekuita musangano padora dombo vapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo ndini Godfrey Mutimba.